manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 29 2017
makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anokanda zvombo zvinokachidza muguta reHarare izvo zvasiya zvitoro zvizhinji zvavharwa zvitevera kurwisana kwaitika pakati pemapurisa neveruzhinji.
Vakatidza basa muhurumende yava Robert Mugabe segurukota raiona nezvemaindastiri muna 2001 vangosana moyo. Vanoti vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya.
Vaimbova mutungamiri weBotswana vakwitike Tumile Masire vanovigwa kuBotswana vamugabe vachiti varasikirwa neshamwari yavanga vasarirwa nayo musadhaka.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe nhasi vabatana nemhuri yeBotswana mukuradzika vakave mutungamiri wechipiri wenyika iyi vaKetumile Masire avo varadzikwa kumusha kwavo kukanye nhasi masikati. VaMasire vakashaya nechina chapfuura vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Vachitaura parufa pavamugabe avanonzi vafarirwa zvine mutsindo pavasvika. Vati kushaya kwa vamasire hakusi kurasikirwa kweBotswana chete nemutungamiri akakosha asi kuti kurasikirwawo kwekuchamhembe kwaAfrica pamwe neAfrica yose.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all. I feel very, very, very remorse at heart because of all my colleagues in SADC. Masire was the toughest.
Vamugabe vatsanangura vamasire semunhu akashanda zvikuru mukuwanisa runyararo munyika dzakaita seKongo, Mozambique, Rwanda neSouth Africa pamwe chete nedunhu rose reSADC. Vati vamasire munhu akanga asinganonoki kutambanudza rupasa achitambira vanhu zvisinei nematambudziko avo vachitiwo nzeve dzavo dzaigara dzakavhurwa kuteerera zvisinei nekuti zvavari kunzwa zvine udzamu hwakadii. VaMasire varadzikwa parutivi peguva remudzimai vavo uyo akashaya muna 2013. Vamwe vanoremekedzwa vanga vari parufa apa vanosanganisira vaive mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki, vaive mutungamiri weMozambique vaArmando Guebuza pamwe nevaive mutungamiri weTanzania vaBenjamin Mkapa. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Ricky Mkonza kuti tinzwewo maonero avo nezverwendo rwavamugabe pakuvigwa kwavamasire.
Hongu, zvinofadza kuona vatungamiri vemuAfrica vakabatsiridza kuti Africa iwane kusunungura kuzere vachichemana. Asi chatinoda kuti taure pamusoro pechiitiko ichi ndechekuti vamugabe hongu vaenda kunochema vamasire, asi vatungamiri vaviri ava vatungamiri vakasiyana nekure chose. Tinoona vamugabe vari mutungamiri hongu akarwira rusununguko rweZimbabwe asi varambirira vari pachigaro. Asi vamasire vakapuwa mukana wekutungamira Botswana ndokubva vasiya vasingamanikidzwi. Saka ndinovimba kuti vamugabe pavanga vachitura mashoko avo pachiitiko ichi vanga vachifungawo maererano nemamiriro akaita utungamiri hwavo muZimbabwe.
Tichitarisawo vanyarikani nevanoremekedzwa vanga vari kurufuku tinoona kunge vamugabe ndovega mutungamiri wenyika abva kunze kwenyika angari parufu apa vamwe vanga vari vaimbo vavatungamiri nevatungamiri wedzihurumende zvinoreve izvi
izvi zvamuri kutaura vakandemberi ndazvionawo zvazvinongoreva ndezvimwe chete ndezvekuti vamugabe vasaririra ndivo vega vezera iroro vasara vachiri kuita zvokutonga vamwe vavo vese vakaenda kunozorora vamwe vakashaya sezvanambotaura saka vamugabe ndinovimba vachipa speech yavo vanofanira kunge vadzamisawo pfungwa vachinyatsoongorora kuti aiwa ndinde gandasara wezera iri handichaenderane nenguva ndinovimba kuti vadzamisa pfungwa dzavo kusvika ipapo but ina hangu handifungi kuti vamugabe vanofunga nenzira idzodzo nekuti pakawanda pataifunga kuti aiwa zvaitika izvi zvinofanira kuita kuti munhu mukuru wezera iroro anofanira kuchifunga kunozorora asi havana kuzorora
kopa mashoko avapawo zvii zvamungataurawo pamusoro pavo
vapa mashoko akanaka chaizvo nekuti vanga vachitsanangura zvakaitwa nemufi zvinova zvechokwadi uye ivo sevanhu vemazera mamwe chete I think ndivo vamwe vevanhu vane kodzero yekutaura pamusoro pemufi uyu
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mudzidzisi mukuru patswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunare kuPretoria South Africa neStudio 7 Vakatiza basa muhurumende yava Robert Mugabe segurukota raiona nezvemaindustry muna 2001 vangosana moyo vanoti havasi kuzopinda mubatanidzwa wemapato anopikisa pachaitwa sarudzo dzegore rinouya idzo vati vachakwikwidza semutungamiri wenyika. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vamoyo avo vari kutungamirira chikwata chevari mune zvematongerwo enyika chiri kuzvidaidza kuti Alliance for the People's Agenda kana kuti APA vati havawirirani nenyaya yekuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa pamberi pesarudzo. Chikwata cheAPA chinonzi chine vanhu vakabva mumapato akasiyana-siyana vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Ndinofanira kuti ndinzwisa kuti vane vachibatana kuti vaite chii. Inini zvandinofunga kuti tiri kuda samazimbabwens mutungamiriri anonyatsonzwisisa kuti utungamiri zvinoreva kuti unotungamira nyika yese kwete kuti unotungamirira bato rimwe chete. Kana muchiti vanhu vanobatana mapato anobatana munotaura kuti vanobatana vachida kuita chii. Kubatana kupana mabasa chete kana kubatana kutsvaga munhu mumwe chete anotitungamirira achitungamira ruzhinji rwavanhu rwese zvinogona kuitika izvozvo tisina kuita nyaya yekubatana kwavari kutaura.
Vamoyo vatiwo kana vakasarudzwa semutungamiriri wenyika gore rinouya vachaita zvose zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hubve mumadhaka mahuri. Vachiti chakakosha ndechekuti kuve neutungamiriri hunoziva zvauri kuita.
Kana muchitarisa kuti nyika yedu iri ipapi yezvino economy ya collapse vana havana mabasa vana vari kufunda vachishaya vari kuenda kuchikoro vachishandisa mari dzakawandawanda dzavabereki kana vapedza votsvaga mabasa havawane. Iye zvino nyika yedu iri divided vanhu vari kurwa zvisingaoneki kuti chii chatiri kurwira even muzanu yacho vakutanga kurwa pachavo. Tinofanira kuwana munhu anotitungamirira munyika ino ino anogona kubatsira kuti vanhu vashande pamwe chete tibatane samazimbabwens tiite kuti ikonomi yedu ishande vana vedu vaone mabasa. Ndozvandinogona kuita ini.
Vamoyo vakurudzirawo zvizvarwa zvese zvezimbabwe kuti zvishande navo kuti vaunze shanduko munyika. Mashoko avamoyo aya anouyawo panguva iyo mutungamiriri wemdc Vamogen Tsvangirai vakadzingwa basa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika mai Joyce Mujuru venational people's party nevamwe vatungamiriri vemamwe mapato anopikisa vari pakati penhaurirano dzekuedza kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya kuti vawedzere mukana wekukunda bato rezanupiefu musarudzo idzi. Mumwe wavanga vaina vamoyo pamusangano uyu ndiva Moses Muzilandlovu avo vaimbova gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda muhurumende yemubatanidzwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge vati kunyange hazvo pasina zvingakwaniswa kuitwa kuti vamoyo vashandure mafungwa avo panyaya yembatanidzwa. Danho ravatora iri idanho rinodzosera kumashure nyaya dzekuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamoyo vakatiza muhurumende yava Mugabe muna 2001 vakazonyora tsamba yekusiya basa vava muSouth Africa. Mune imwewo nyaya, nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu munyika, vaParsons Dzamara navamakomborero haruzivishe vatongerwa kugara mujeri kwegore rose zvichitevera kubatwa nemhosva kwavaita panyaya yekunzi vakatora ngowani yemapurisa anorwisana nemvonga mupopoto kana kuti helmet pamwe nemboma yemapurisa yaanoshandisa mukurova vanhu vanenge vachiita zvemhirizhonga. Mutongi wedare amai Josephine Sande vati mwedzi mipfumbamwe yasendekwa parutivi ndokunge vasina kuita mhosva yakadai kwemakore mashanu anotevera uye ndokunge vashanda munzvimbo dzavanyoresa kudare kwemaawa mazana matatu ane gumi neshanu kana kuti community service. Vaviri ava vanonzi vakapara mhosva iyi gore rapera vachinzi vakabatwa mushure mekunge vabira mamwe madzimai maviri paAfrica Unity Square anonzi akaridza mhere zvakakonzera kuti mapurisa anochengetedza paparamende amhanye kuzobatsira madzimai aya. Zvinonzi vaviri ava vakaramba kusungwa vakabvutira mapurisa aya helmet nebaton stick zvakazoita kuti vazotsvagwa vakabatwa. Asi vaviri ava vairamba mhosva yavaipomerwa iyi vachiti vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 am pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa ekuAustralia apomera mumwe mukuru mukuru weVatican mhosva yekuve nenhoroondo yekupara mhosva dzine chekuita nenyaya dzepabonde chinove chiitiko chawedzera mutoro pana Pope Francis wekuti azadzise zvivimbiso zvavo zvekuparadza kushungurudzwa kwevanhu mukereke yeRoman Catholic. Hurumende aina kupa umbo wakadzama pamusoro pemhosva iri kupomerwa Cardinal George Pell kunze kwekungoti pane zvipomerwa zvakati kuti pamhosva iye.
America inotarisirwa kutanga kushandisa mitemo mitsva inobata vanenge vachitsvaga mavhiza yekupinda munyika iyi vanobva munyika nhanhatu dzine vechitendero chechiMuslim vakawanda. Mitemo mitsva iyi inoti vanopandirwa kuve neukama hwepedyo pedyo nemumwe wemhuri ari muAmerica kana bhizimisi muAmerica kuitira kuti vabvumidzwe kupinda munyika iyi.
Mutungamiri weChina vaChi Jinping vatanga rwendo rwavo rwemazuva matatu kuHong Kong nhasi kunocherechedza makore makumi maviri kubva pakadzokera guta iri kuve pasi peChina zvichitevera gumbo yekwaro pasi peutongi hweBritain.
Kunyange hazvo sangano rinoita zveongororo reAfrobarometer rakaratidza kuti vanhu vakawanda munyika vanoda kuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa sarudzo dza 2018 dzaitwa. Izvi zvinenge zvakona ng'anga murapwa achida sezvo mapato matsva ari kuramba achiumbwa zuva nezuva pasina mukana wekubatana. Nezuro gweta remuHarare muzvarifadzai mahere vakati vachakwikwidza kuMount Pleasant vakazvimirira. Nhasi vaimbova gurukota muhurumende yava Mugabe Dr. Nkosana Moyo vativo vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato rinopikisa idzva reAlliance for the People's Agenda vachiti zvemubatanidzwa hazvishande. Mapato ezvematongerwo enyika avepo anenge ave kutoda kusvika makumi matanhatu uye akawanda acho anoti haadi zvekubatana. Ko, kuwanda kwemapato anopikisa uku kunorevei chaizvo? Mukupindura mubvunzo uyu tabata gweta vaLloyd Musipa pamwe nemutevedzeri wemubati wehomwe MDCT vaCharlton Wende. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHwende.
No, isu se ma demokrasi tino chingamiza kuwea kwa ita vanu wavira vama here na wango sana mozi. Tino zizwatese kuti wanawembuka washunire musu umwechete chatino daisu chatino kurujira semusangano MDC ndeche kuti mazimbabwe ndese wakunyuta ne utongi wezano PF ngatibate anayeti gare pasi chite chinu chumwechete chite chisungo chumwechete cheku visa zano PF murumende. So that tine tine urumende ineta sudose wani.
Mkoma Lloyd.
Zimbabwe inoda ma politicians manyuani. Wane ma ideas manyuani. Tanz wane kurisaitila ma dinosaur anima 20, 30 years. Achimu nipa the same ideas ni kazine ene humbele. Saka this I think it's a sign of new things to come. Kuti wano wanyuani. Varukuya Dovata Chinja senior politics in 2018. Zimbabwe, you know, the president of my church since 1980. Saka Nguayo say, Tungurama Chungo Zore, Ranimo Position, Jose, Vanuva, Garavari, Mova Chungo Tendera, Zingadi, Vazinga Pananema, Baton Stick.
Va wende manzwa zvataurwa navamusipa vari kuti hakusi kuti vamugabi vagarisa asi vamo vari kupikisa vacho vane nguva yakareba kwakuda vanotemwa dzinobva ropa.
Nyaya iripo haizi yekuti titsvage vanhu vatsvabaiwa. Isu seMDC hatisi kutaura nyaya yemaposition. Chatiri kutaura tiri kutaura kuti vari muno vanhu vatambura zvakanyanyisa muZimbabwe. Chatinoda isusu tiri kuda kuti vanhu vese maZimbabwezi vese vagare pasi vaite chinhu chimwe chete. Kana maZimbabwezi vese vakagara pasi vakatenderana kuti mhingi uyu ndiye anofanira kuita president because ndiye ane mukana wokuti tibvise zano PF muhurumende tinowirira nazvo isese MDC. But nyaya yekungoti tingoti takuti tikuda vanhu vatsva ngatibvisai vanhu varipo, vanhu vese varipo vatsva because vatsvangirai sekuziva kwatinoita havasati vamboita president wenyika. Vakahwina maelection vakabirirwa zvinozikanwa nemunhu wese. Saka munhu musaru chete aripo ndivamugabe vane 39 years varipo ndiye munhu watiri kukakarisana nesu pamwe chete tese tiri muopposition kuti tivabvise
vamusipa.
Ndinobvumirana nezvimwe zvitaura navahwende no ishi ripo ndeyekuti Zimbabwe inofanira kuenda kumberi. Patinongopesana ndepekuti how and nani wacho achitungamira. Isi tiri kuti pfungwa dzangu kuuya kurikuita vanhu vanyuwani zviri kuratidza kuti vanga varipo wedza vari kutonga wedza kuopposition vagarisa ngavachi acknowledge kuti no vazvikonewa ngavachipa vamwe vane pfungwa nyuwani vane energy vasina history yokumhara maelections. Haungaiti maelection 6 uchiruza woti ndoramba ndiri munyuwani ndoramba ndiripo. Hazviite. Toda kuti titange new political culture yekuchinja leadership. Ukafoira one election buda popinda umwe. Ndo culture yepolitics even internationally. Arikuona kuti wojuma maelection one after the other oramba uchiti aiwa makore angu hasati matanga kuverenga kuti one.
Vahwende pindura ichinzi.
Ina handisi kuwirirana navamusipa nekuti nyaya iripo ndeyekuti vatsvangirai havasati vapiwa mukana wokuti vaenderere mberi nemandeti yavakapiwa since 2000. Hazvigone kuti muchitamba nhabvu vatsvangirai munhu ari pabhenji masubstitute moti timu iri kutadza kuhwina saka ngatisaburane vanhu vakagara pabhenji. Hazvigone kuitika. But for now isu as MDC chinangwa chedu hachisi chemaposition. Kana vatsvangirai vakabuda pachena kuti aiwa havasi kuzviimposa ivo pane vanhu paaiwa. Tiri kuti for now as maZimbabweans chinhu chiri kutitadzisa kuti titore nyika tiunze shanduko chinhu. Ndochatiri kuti isusu tese uyai tigare pasi maZimbabweans ese tiongorore kuti chatinesa chaizvo muZimbabwe chii, chingaite kuti shanduko iuye chii, chingaite kuti tichinje upenyu hwevanhu chii. Tisingataure nyaya dzemapositions MDC hatikudze maposition pamberi.
Mutevedzeri wemubato weumwe MDCT vaCharlton Wende vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta paLloyd Musipa vanga vari parunare kuBritain.
Mapurisa anonzi aswera achikanda zvombo zvehutsi hunokachidza muguta reHarare, izvo zvapakuti vezvitoro zvizhinji nemahofisi muna First Street, Jason Moyo naKwame Nguruma zvivharwe sezvo mapurisa angorwisana neveruzhinji. Bongozozo iri rinonzi ratanga mangwanani apo mapurisa akanda maspike pakombi yanga yakatakura vanhu ikaita tsaona pakuvara vana vechikoro. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chiitiko ichi chatsamusa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki avo vanonzi vari vamapurisa uye vanonzi vange vari kuda kutorera mapurisa ari muguta maSpike vachitsutsumwa nekukuvadzwa kwevana vechikoro. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti chiitiko ichi ndicho chakonzeresa muchokoto muguta.
Saka mukombi mamwe nevanhu paida kutiza ndopaisvika nobva yarova vanhu vechikoro vanga vachienda kuchechi vanga vachitosvambirawo zvavo ndopakuvara vana vatatu. Umwe wacho tangona afukidzwa tizi kuti mupenyu here pari zvino. Kubva nguva iyoyo ndo patanga kuti vagari ma citizens angotanga kuti no zvinhu zvitofanira kuact against these things. Saka ndazongoona nemambo makomrades aita jamuka kuti tofanira kuwana zvinhu zvatingaite kuti tiite action against this.
Mumwe wevechidiki mubato reMDCT vaDanford Ngadziwore vaudza Studio 7 kuti mapurisa aedzawo kubvisa vanotengesa mumugwagwa pamahofisi eDizzy Office muna Kwame Nguruma uye pavaramba kubva ndipo pavatanga kukandira vanhu utsi hunokachidza. VaNgadziwore vati zviitiko zviviri izvi zvatsamusa vakawanda uye vati hurumende inofanira kuona zvaingaita nenyaya iyi.
So magrupu ya artu udaro zvaita izvi vabatana kuti mapurisa vangatishungurudzi kuti vakanda maspike pamusoro pezvo kubvisa mavhenda. So zvakakonzera noizialeri mamwe mavhenda vadini vatange kukonfera mapurisa. But nyaya yomberi ipo nyaya pari kudiwa kuti izvo vanhu vaonesane kuti Zimbabwe haina mabasa, Zimbabwe haina kuti vanhu vanorarama sei. So nyaya yomberi ipo haiti nyaya yekubvisa vanhu mavhenda o nyaya yekukanda maspike, inyaya yekuti tione runyararo vanhu vachitengesa.
Pataenda pamhepo mapurisa ange achiri kukanda utsi hunokachidza uye vanhu vakawanda vari kutadza kubuda mumahofisi kana muzvitoro mavakavharirwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya yemaspike iyo vanhu vanogarawo chema-chema nayo zuva nezuva. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona zvekudzivirirwa kwemukati menyika vaRonald Muderedzwa vati havana chavanoziva pachiitiko chanhasi uyewo vati apo komiti yavo yakatendera nenyika svondo rapfuura havana kubvunza nezvenyaya yemaspike nekuti yaive mumatare edzimhosva. Nyonga nyonga yaiitika muHarare nhasi yaitika apo gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vange vachiudza musangano mukuru kuongorora kuti Zimbabwe ingasimukire sei vachiti nyika haichada shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika asi munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vapinda musangano ivati vachina masa vakarashika nekuti kuita kwehurumende zvikuru sei pakutyora kodzero dzevanhu ndiko kunoita kuti nyika isasimukire munyaya dzeupfumi. Mukuru weYouth Forum vaWellington Zindove vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika haubudiriri kana nyika ichityora kodzero dzevanhu. Vakawanda vari kupinda musangano uyu wemazuva maviri wakarongwa neChatman House, Surface Trust, Rises in Zimbabwe Coalition neNed vati Zimbabwe inofanira kutevedza bumbiro rayo remutemo kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvinoti zvaugara zvakabatira ura mumaoko nekutya mhirizhonga kushungurudzwa nemapurisa pamwe nekuurayiwa munyaya dzezvematongerwo enyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda ava vanoti kunyange zvichinzi muSouth Africa mune utongi hwejekerere kudarika muZimbabwe, mapurisa ekuSouth Africa anovashungurudza nguva dzakawanda zvikuru sei kana vakawanikwa vasina magwaro ekuve munyika iyi zviri pamutemo kana kuwanikwa vachitengesa zvakasiyana-siyana. Vanopinda muSouth Africa kunoshanya havabvumirwe kushanda basa ripi zvaro. Vakawanda vanoenda kuSouth Africa vanonyoresa kuti vari kushanya. Vanoda kunoshanda vanopiwa matsamba anodunungudza basa ravo uye havabvumirwe kuita rimwe basa. Asi nekuda kwenhamo yapfunya chisero munyika dzakawanda mudunhu reAfrica, zvizvarwa zvedzimwe nyika zvikuru sei zvemuZimbabwe zvinoenda kunoshanda kuSouth Africa asi zvapinda zvichiti zviri kunobvakacha. Vati nashe nyama dzavo ndemumwe anotengesa zvirezwa kuSouth Africa. Vanyama dzavo vanoti ivo nevamwe vavo vari panguva yakaoma nekuda kwemapurisa anovashungurudza nekuvabhadharisa mari yechioko muhomwe nekuda kwemapepa avo ekugara muSouth Africa asina kumira zvakanaka. Vanyama dzavo vanoti vanobhadhariswa mari mazuva matatu pasvondo kana vasisina mari voburitswa zvechisimba muSouth Africa.
Isu semaZimbabwe ndikauya kuSouth Africa, we are the most targeted people kuti kwatiri isusu vanoona se we are the cash cows kuti vakandotiona chete vanofunga kuti pane mari. Saka utsinyo wanotitira ndiyo kuti at first wakatora mare kwatiri isusu. They communicate with another policeman who is ahead kutaura kuti aiwa pane mare ina ahead. Wapedza kudaro waona kuti hatisina mare. The only things wanotora by all means is to deport us. Wanobvatibata kuti tipota kutiendesa kuLindela kuti watidzosere kumusha.
Izvi zvinotsigirwa navapasi mo masuku vanoti chinonyanya kurwadza ndechekuti vasina mapepa vakawanda vanobatwa senhapwa uye havatongwi nenguva.
Izvi zvinongo kutsonorisa kuti inosafanisa nharutora vanhu achiita mumaselfs.
Anotsova inomana 2 weeks ari mustoks.
Nyacho vanongo chiko postpone.
Tavana kuti akada kutongwa ako kana kuti odzipota.
Nenguva.
Amai Anesu Gotora vanoita basa rekutengesa vanoti mapurisa ekuSouth Africa anovawanira mhosva senzira yekuda kupiwa mari yechoko muhomwe.
Nokuti hwani takagara ipo pano tokona kungoridzirwa futi. Wakangozvimugarira ipo pano patafura papazi. Ehe, uchifamba ipapa unosvika apo papepa panera tosungwa nemapurisa ID passport. Toda 100 rand, toda 50 rand. Iwo hauna 50 rand yauda kutengo chingwa. Ndobvisa 50 rand yandomupa. Ndosara ndisina chinhu.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoti pane dambudziko revanhu vari kutumwa kuzosora zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kubuda pachena kuti hurumende yava Robert Mugabe yatadza kutungamira nyika.
And also patinoatenda mademo, it's quite clear kuti vanhu vezanu especially because vanhu vane perception yekuti even central intelligence munhu wezanu. Of which it took quite the majority of our and some good panemuna review central intelligence as Sermon was an Pona Kwakati. Those no way to our commander the CIO. Kutimunupano, our owner. A Pasaiku, one per moon, one not who you don't give a manu, who CIO, Kwakati Kwakati. And this was those who was made out one month with suit. Ah, Zanirkuto Tumira, Irku investors at Anyana, even diaspora.
Zizar was a Zimbabwe, Zimbabwe Square and Kudaku in Mirisho, Matunga, Wenika. Pamwe neufumi usina kumira zvakanaka zvinonziwo zviri kubatwa senhapwa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vaKindness Paradza vanobvuma kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kushungurudzwa munyika dzakawanda dzinosanganisira South Africa, Botswana, Kuwait pamwe neCyprus. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Arthur Chiguriwa.
Yashika nguya kuti tichienda kuna Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri ve Studio 7 pa Facebook ne pa WhatsApp.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa nyaya yezviri kuitika muHarare panyaya dzemakombi nemapurisa. Taisa rombora kanaka kuti takwanisa kutaura na mukoma Farai Muza. Ngatimbonzwa kubva kwavari panyaya iyoyi.
Parizuto hatina hedu dambudziko yekunzanzi zvemastrike nechibhozi kuti nemotokari dzedu dzine mapepa akakwana. Bhozi tangosvikopa vari ipapo kutongomira toara dzozvi zvedu kusvikira vanopesera kuti kuti motokari dzedu dzine mapepa akakwana. Bhozi ishu inoitika pamba yekunzi mastrike ndeyekuti vacho vanenge vane mota dzisina mapepa akakwana vanoda kuti ndopari kuenda maishu emastrike ipapo. Kana iwo tida unokwira kombi unofanira kutarisa kuona kuti ine passenger insurance here iri valid. Ukaona ine passenger insurance ine zviright. Ukaona ine certificate of fitness ndochimwe chinhu chaunofanira kutarisa. Bhozi kana ishu ine certificate of fitness ukaona uri imomo ava vanhu vanyange vaine passenger insurance havakukombanisetwe neinsurance company because motokari iyo yange isiri roadworthy. Saka iwo unofanira kutarisa kuti motokari yavakwira iyi ine certificate of fitness here kuti iwewe kana wakuvara urimo wotoita make sure kuti chakombanzirwa. And chimwe chechitatu ndechekuona kuti motokari iyoyo ine permit here uyezve mapemishairi anamirwa kuti pamotokari ipapo kuona kuti ane research here medical nedefense because nyangwe even ine certificate of fitness nyangwe ine passenger insurance ikaita saona mutyairi wao anga asina mapepa iwayo ekuti akari qualified kudriva haiishuwe futi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weHIV AIDS uri kuitirwa muno muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sudakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu nichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande namutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku studio 7 ngolesine mhlaka 29 enhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezichiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesifo.
Oke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ozayo.
Sala ukuthi lamapolisa bazisa ukuthunga abantu bezimbabwe. Ngeba zisa ukuthi ungathi kuphela ubuhlungu babazisa ubuhlungu bebulala abantu bezimbabwe. Abe nahulumende bani lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga. Kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kujikela izipayisi kamkhona.
Ukulimala abantwana besikolo ngemva kokubhewuka kwekhombi ibalekela amapholisa kade zama ukuyipontshisa ngameva ensimbi ama-spikes eHarare lamhlanje.
Silamalunga heqembu lembove ele insingizi zibhongazi khonapha eMelika lawa majaha akhe bakhonapha kuma-studios ethu lamhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we Studio 7.
Oke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo engaphansi komanyano we-Alliance for the People's Agenda i-APA. Umoyo uthi akavumelani lombono wokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo ngoba ungasoze usebenze. Kuvika uMavis Gama.
Umoyo utsho lokhu emhlanganweni lentathela izindaba ngokuziveza kuZulu owenzelwe eMikhlizi Hotel. Uchaza ukuba kungani engasekela umcabango wokumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kungakho engasoze aba yingxenye yawo.
Nxa ungaba lamanzi, ungaba le petrol, ungakuhlanganisa, nxa ukuqalisa ipetrol yakwanisa ukuyifaka emotening drive. Amanzi nxa engamanzi alungileyo ayanathwa. Kodwa ngingahlanganisa lezo zinto, ngiyasala ngilento. Ina SG volume kabe sokusenze ngani ngilento enkulu ngoba sengihlanganisela amanzi lepetrol. Kodwa ke into emele ngiyinanzelele ukuthi lokho esengihlanganisela ngisakwanisa ukunatha sesiwo manzi sangamanzi ahlangane lepetrol. Ipetrol leyane bengiyakwanisa ukuyifaka emotening drive lokho engihlanganisela kusasebenzi futhi.
Ekhuthaza uZulu ukuba awuhluzisise lo manyano ukuba ujongeni hathi kulandela nje.
I objective iqhakathekile ukuthi babe le clarity ukumanyana kwabo bafuna ukwenzani. Babuzeni ukuthi bamanyana befuna ukwenzani ngaphandle kokunikana imisebenzi kuphela.
Uqhubeka ethi uMongameli Mgabe kumele asuke embusweni ngoba eseyidlalele eyakhe indima adedele abanjengaye.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezichiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesipha.
Omunye wabakadele kulomkhosi ongomunye wabalwa impi yenkululeko ngumnumzana Maxim Kandla. Umkandla ozevelela kobulawayo utshengise ukulijabulela inyathelo elithethwa ngumoyo.
Okwami kuphela sengukhalele ukuthi uzona inhlanganiso zonke zamaphathi akhona yezi ngabe zizimile. Kodwa ke umkhokheli ongadingela ukuhlalelwa phansi emadali ukuthi khona uyakhethwa usikhethiwe esibayeni sezinikele ukuthi khona bakithi ngingaphathisa kuloko asikwamukeleni ukuze isizwe lesi eseZimbabwe sibuyele ekuzweni baso.
Umnumzana Luka Ncube ovele ewange eMathebeleland North laye uthi liyemukeleka leli nyathelo likaMoyo.
Indaba ezengu Dr. Moyo indaba enhle kakhulu yamukeleka nxa sikhangele ukuthi ilizwe lethu belisengamanga kuhle ensukwini bengathi eminyakeni yonke ebesiyiphila. Ikuthi abantu beZimbabwe sebediniwe abasela khangelelo elihle, so nxa kubuya umqondo onjengalowo ubona umqondo ojabulisayo.
Umnumzana Love Mofuyana ozalwa emaphaneni eKezi ehlala eGoli kwamanje uthi liyancomeka leli nyathelo lithethwe uMoyo.
For the first time kuba lo muntu ozifaka phambili kusobala ukuthi ulolwazi ngezomnotho welizwe, ulolwazi njalo lokuthi abambanise abantu ababumbanise babe bamanyane babe banye.
UDr. Nkosana Moyo wachiya isikhundla sokuba ngumphathintambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ngomnyaka 2001 ngoba wayengavumelani le ndlela kwakumele aqhube ngayo umsebenzi wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kule kombi ebhewukileyo ivalekela amapholisa ekade zama ukuyimpontshisa ngameva ensimbi yama-spikes eHarare namuhla kwalimala abantwana besikolo. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe obesacwayisisa ngalolu daba. Ukusetshenziswa kwama-spikes yindaba esihluphile kakhulu elizweni esike yahluzwa ngitsho lasedale lephalamende lapho umkhokheli wamapholisa umnumzana Augustine Chiwuri atshele khona idale ukuthi basebenzisa ameva la njengendlela yokuzivikela kubatshayeli abazama ukubagxoba bebalekela ama-roadblocks. Olwela amalungelo oluntu umnumzana OK Machisa wakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ephikisa lumkhuba. Sixoxele umeli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe.
Okukhathaza kakhulu ngodaba lama-spice ukuthi-ke uzafica ukuthi ama-ministers ezanu ayazama ukuthi athole indlela yokuthi akubeke engani yinto engakho eyenzakala ebantwini beZimbabwe. Kodwa-ke okusalayo ukuthi amapolisa bazwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Bebazwisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu, babazwisa ubuhlungu bebulala abantu beZimbabwe. Kambe yena hulumende bani? Lanxa kuthiwa khona amapolisa abe dinga izigebenga, kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kujikela izipayisi kamkholwa. Ungakhangela uhulumende uvele useswele lapha angabamba khona. Ayisiyo la maspayisi kuphela, uhulumende sedinga imali emgwaqweni, kuthiwa amapolisa nxa benikwa target ukuthi kona namhla nqale phendule enkambeni fanele be 2000. Amapolisa ayenza ubudlwangudlwangu nje ngoba abe egolonjwa yibo bonabo ababuzayo.
Kodwa amapolisa wona athi ukusebenzisa ama-spikes lokhu yindlela yokuzivikela ngoba abatshayeli belomkhuba wokutshayisa amapolisa. Athi ngomnyaka ophelileyo kufa amapolisa amaningi edlula amatshumi amathathu egxotshwa ngabatshayeli bebalekela ama-roadblocks.
Ntunga, ngesilungu konoko kukhulunywa ngamapolisa kuthiwa khona into embi, abantwana bathi it's nonsense.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele ephalamende. Ukubhewuka kwalikhombi kucunule uZulu weHarare obikwa iqale ukulwisana lamapholisa kwalimala abantu abaningi. Ekulwisaneni lokhu amapholisa ajikele intuthu ehitshayo ezitaladeni aseqala ukutshaya abantu mahlayana nje. Sixoxele omunye wabahitshwe yi-tear gas umnumzana Promise Mkhwananzi oyisikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Ngikhuluma nje kuyaphithizela edolobheni laseHarare abantu balwisana lamapholisa la lokhu ephela i-tear gas ebantwini.
Kwenzakalani kahle kuyini okubangele ukulwisana lokho?
Kule ngokwevanga yenzima edolobheni abantu bayajijinyiswa kuqalisa ngokuhlukumezwa okwenziwa abantu namapholisa esithola sikhuluma ngakho lokho.
Uzwakala ungaphefumuli kuhle ikuhitshile la uyithiye kasi.
ingihlithile iloke ingihlithile kathi lapha uNelson Mandela lapha abantu abalwisana khona labapolisa
ngabantu kuphela abantu kazana nje kumbe ngamavenda wodwa kumbe kuxubene nje
sekuxuse kudibene labantu sekuhlangene wonke umuntu usethonukile bayalwisa abantu lamapolisa la alwisa luthuli kuNelson Mandela lapha
akula yini ababotshiweyo
asikakwazi kathesi vela kukhangeleki ngoba bathi bayagijima bagcwele indawo bagijimisayo lamapolisa sizakwazi lethi ukuthi kuhamba njani
sibonile njalo namhlanje amapolisa ejikela ama-spies ethiya enye ikhombi ebithwele abantwana besikolo balimala ngokunye kwezinto ezicaphula abantwini lokho
ye yikho kucaphula abantu bacelukile idorobha lonke lakoleharare leli kunzima
umnumzana Promise Mkhwananzi yisiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile
Umongameli Robert Mugabe uthi uselahlekelwe ngumngane wakhe wokugcina emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ngemva komngcwabo okamongameli wesibili weBotswana uSekhe Dumile Masire duze leGaborone lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Mugabe okhanye ebunile njalo ekhuluma kancane kancane uthe olokudana ulahlekelwa umngane wakhe omkhulu uSekhe Dumile Masire.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all.
Silahlekelwe sonke, hayi khona iBotswana kuphela, kodwa sonke. Ngizwa ngilokudana enhliziyweni ngoba kuyo yonke inkokheli esadake uSekhe Dumile Masire waye ngumngane wami.
Umgabe ufike ngemva kwabahlonitshwa bonke ehamba kancane kancane wasukuyinhlala yenza ngenxa yeminyaka esihambile. Ngesikhathi kumele akhulume umgabe kazangenelise ukugada estejini kodwa basondeze imitshina yokukhuluma lapho akade ehleli khona. Ngemva komngcwabo umsakazi weBotswana Television utshengise umongameli Mugabe ehlengezela inyembezi ekhala ngokuthi uselahlekelwe ngokufa kukaMasire. Umunye weZimbabwe obe ekule imfa uthi umgabe utshengise elinye icele abantu abangalicabangeliyo.
Umuzanga njonga nje isimazi ukuthi nxa esekhaya ulokuthinga ulokuzonda uma ekhuluma particularly indaba zeAmerica laseUK namhle benganjalo ubebuye lapha nje ukuthi ezokhalela umngane wakhe ezokhalela indoda ayasebenzelayo for a long time.
Kodwa uthi kazwisisi ukuthi kungani umgabe ubehanqwe liqula labaphatha intambo abayisikalo lochiyagalolunye ukuza emfeni ngesikhathi iZimbabwe ikhala ngokuthi kayela mali.
Bekumangalisa nje ukuthi ukhethe umongameli Mugabe ukhethe ukuthi eze ngapha eze Botswana lama ministers angu 9 ngesikhathi thina sithi lizwe leZimbabwe la mali ukuthi South Africa balethe udeputy president uSiril Ramaphosa lo former president Thabo Mbeki kuphela. And that is in London, South Africa. He lives a city in a Mkonoma, which is Amanya Mazu Africa. I'm born with the Indo Aging Suti, Mugabe Mugabe.
Abahlonitshwa abangenele lomngcwabo baqoqela ababengumongameli beNamibia uSam Nujoma, uHifikepunye Pohamba wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki, uNkosi Letsi wesithathu weLesotho kanye lomsekeli kamongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. UMasire ubhubhe ngolwesine oludluleyo eleminyaka yamathuma esishiyagalolunye lanye i-91 ngemva kokudikela phansi ethenga ema Finkilini. Wayengumongameli weBotswana kusukela ngomnyaka ka-1980 kusiya ngo-1998. NginguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
ku live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethu lwemhlanganweni ocubungula ukuvinjwa kokumemetheka kwegciwane lengculaza oqhutshelwa khona pha eMelika ongenwe la izizalwane zeZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ukwethulwa kwebandla elitsha elikhokhelwa ngwaye ngumphathintambo wezokuthengiselana lamafektali umnumzana Nkosana Moyo lembiko kantombazana usakhulayo unkosazana Fatzai Mahere othi yena uzancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele sekudale inkulumo kwezembusazwe. Abanye bathi ukuncintisa umuntu engelabandla akusizi, njalo abanye ngabathi akusela sikhathi sokukhankasa njengoba ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lentatheli zindaba umnumzana Mxolisi Ncube onguye osungula lingxoxo.
Inkinga enkulu kakhulu ngicabangela ukuthi ukuthi abantu beZimbabwe sebaba ngabantu abaselinde kakhulu baze bakhathala, akusela muntu othemba omunye ukuthi angamkhokhela. Kungakho ngulo lalowo sebona ngani kungaba ngcono nqa yena engazenzela, kukanti sonke sibaningi sinje silendlela zethu esicabanga ukuthi le ingasebenza le mhlawumbe lelo owehlulekeka lapha. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi asisathembani, singathembani sinjalo sesathatha ezombangazwe sazenza into yokwenza imali, ukuthi ngoba kukhanya umhlaba wonke ukhangelele ukuthi kuzayenzakalani eZimbabwe nxa phuma uhulumende lo okhona. Wonke umuntu sefunda ngeyokuqala othola leyo mali, kukanti into esiyithembisa abantu ayikho vele. Thina esikufunayo kuphela khona ukuhlala ukuthi umuntu azibone sesesikhundleni, kukanti nxa sesingena kwezokhetho kuyinto esisuka futhi ihlukumeza abantu labo okumele bavote, ngoba bagcina sebengasakwazi bavotele bani ngoba abanye baqhamuka ngosuku lokhetho.
Dokotela Sibanda, wena uthini ngalokho okwenzakalayo?
Ngibone ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe kabakazilungiseleli ukuthi imisebenzi yabo yezombuso welizwe ibe ngephumelelayo, ukuthi khathesi sokunguJuni khona abanye bengena besithi bafuna ukukhankasa kukhetho luzayo. Khona kusazakala ukuthi abantu beZimbabwe baludubo olukhulu kakhulu ngokungafuni ukuntshitsha amaphathi kumbe abathandi ukubona umuntu omutsha. Lokho kwenza ukuthi uPresident Mugabe isikhathi eside kangaka lokuthi umnumzana Tsvangirai ulokhe engumkhokheli webandla lakhe ngemva kweminyaka esiphosibe yi-20. Ngibone ngani kutshengisa ukuthi abantu kabakananzelela ukuthi abakhethi beZimbabwe bacabanga njani. Bonani khonokho kusibuyisele mva kakhulu. Bekufanele ngabe la amaphathi angena manje labo njengo manje ngabe asele sikhathi eyakhiwe.
Mnumzana Ncube, ukubona njani khona lokhu okwabazimeleyo ukuthi kuphathisana?
Nxa izinto zime kahle ziselizweni engathi mina ukhetho luyahlonipheka, njalo abantu bayazi into abayifunayo iyinto eyodwa, akungeke kube lohlupho. Kodwa ngendlela esesikhona eZimbabwe siselizweni elidinga ingxazululo namhlanje, kungakho lokuthi umuntu avumbuluke yena esesithi hayi, engumuntu ongazakaliyo futhi kwezombusazwe avumbuluke esesithi hayi, mina ngimxolisa Ncube sengifuna ukuthi ngikhethwe. Ukhetha ngenxa yokuthi sokutheni bekutheni ukuthi mhlawumbe ulinde uqale kungene laba abavele bekhona besazakala, ngoba thina kathesi ingxazululo esiyibona ikhona ukuthi kukhishe uhulumende lo okhona, ngoba indlela asebenza ngayo yindlela embi kakhulu. Kungakho nxa wena usuvumbuluka unguzibani bani kungela bandla ohamba lalo usithi wena suzimela wedwa, angikuboni mina kuyinto esiphathisayo. Kukanti ungathi uyakhangela futhi njalo khona ngokhetho leZimbabwe, ngembali yokhetho leZimbabwe, kukalutshwani ukuthi umuntu ofike azimele yedwa afike athole amavoti athile. Kukalutshwana kakhulu, singabala maybe uMagreti Longo kudala lelo Jonathan Moyo laye okwenze ngenxa yokuthi ube sekela le bandla le-NDC eliyeke ukuthi maybe lingene ekhethweni ngaleso sikhathi yena ekampeni.
Dokotela Sibanda, siyabona ukubana bakhona abanye ababevotelwa ngabantu abaningi kakhulu ngesikhathi sokhetho bekumabandla athiyeneyo abafana labo Gwisayi, kodwa kuthi nxa esexotshiwe ebandleni azimele abesevotelwa ingcosana nje yabantu. Kutshengisani lokhu ukuthi abantu bavotela amabandla kumba abantu?
ukuthengisana nodubo kubuhlungu ke kodwa ukuthi kuthengisa udubo lolu ukuthi abantu beZimbabwe abakwazi ukuvotela inhlelo njalo ukuvotela umuntu lezenzo zakhe nalokhu abe esithi ukumelele bavotela amabandla nje kuphela. Kodwa kusuka kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe balema experiences ukuze singathi bajwayele ukuthi ezombusazwe zinto enzima angeke zenziwe umuntu oyedwa. Bonani kusukele ukuthini iZimbabwe yavela empini, ivele empini kwazenzakala into ezifana le-Gugurahund ezenza ukuthi abantu besibe kakhulu bathemba ukuthi hayi ezombusazwe zenziwa nje kuphela ngamabandla amakhulu. Ngibona khonokho kuyinto akusinto enhle kwinto ukuthi fanele siyilwise. Ngemva kwakho lokho ngibona ngani nxa sikhuluma ngabameli bephalamende ngibona ngani lapho kuyofanele siqale khona ukuthi nxa bekhona abazimeleleyo kabazame ukufuqwa kumbe basizwe ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe baze bazi ukuthi hayi okuqakathekileyo yokuthi umuntu okhuluma njani njalo iy'nhlelo zakhe zeminjani. Sasoke senelise ukuthi sivumbuluke njengelilanga sisikhethe upresident ongekho ephathini.
Hello ke ngomnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethe ecubungula ezombusazwe obekhuluma le Studio 7 esebhilitane ubexoxa endawonye lomnumzana Mxolisi Ncube yena obese Johannesburg kwele South Africa.
Ke sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
U-ambassador Deborah Aramalak omele ilizwe leMelika kwele Uganda uthi udaba lwezipepheli soludlulisa amalawulo elizweni leli. UMalak utshele umhlangano obizwa ngokuthi i-Uganda Solidarity Summit on Refugees ukuthi kuningi okumele kwenziwe ukwenzela ukunqabela udubo lolu. Uthe lokhu kugoqela ukuhlolisisa inswelo zeziphepheli lokumele kwenziwa ngabantu be-Uganda abahlala lezipepheli lezi. Okunye njalo uthe kumele kulungiswe udaba lweziphepheli kwele South Sudan lapho kulabantu abaningi okumangalisayo abasuka kulelwe lizwe ngenxa yempi yomvukela. Ukungena kwelizwe leMelika emhlanganweni lo kuveza ukuthi eleMelika lifuna ukuthi amazwe wonke alandele isiqondiso zesinqumo sokunakekela iziphepheli esibizwa ngokuthi 2016 New York Declaration for Refugees and Immigrants. Isinqumo lesi sikubeka sobala ukuthi akumelanga kukhahlanyezwe iziphepheli emhlabeni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe ilizwe leMelika selifake imali efika izigidi ezilikhulu lamachumi amahlanu lane zamadola $154 million kwele Uganda ukwenzela ukuncedisa ukuphatha ngemfanelo iziphepheli kulelo lizwe. Imali le igoqela izigidi ezedlula amachumi amahlanu lasikhombisa $54.7 million esanda kunikwa ele Uganda nguhulumende kamongameli Donald Trump. UTrump uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuncedisa iziphepheli emazweni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe eleMelika lizadinga enye njalo imali yokunceda iziphepheli kwele Uganda lakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi zihlale ngemfanelo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi Ntunga lamhlanje ke sethekelelwe kuma studios ngamadoda eqembu lomculo elisingizi elisekwethekeleleni lapha kweMelika elinquswe nguhulumende phansi kohlelo lokunanza umsebenzi wakhe wabo mongameli wakuleli uJF Kennedy. Siyalamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu.
Yezi ponga zikhona pa insingizi lamhlanje lizakhumbula liqembu lamajaha amathathu kwamanje uVusa Mkhaya, uDumisani Ramadu Moyo, Lo Blessings Ngqo Nkomo. Majaha kithi belunjani uhambo lokuza ngapha?
Hayi, sihambe kuhle kakhulu uma ngomude kodwa sihambe kuhle.
Hayi, kuyabongeka. Nxa lethi sethekelelwe ngabaculi kanje ngwenya. Sivama ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abalwazi kakhulu phela. Okuza ingoma ka basihlabelele. Angazi majakete lingaba lizilungiselele nje lichayela abalaleli lapho ingoma elingazenelisa.
Hayi, silungile sino.
Uramatu ke lapho ulungisa ingungu yakhe, nguye ophethe ingungu laphana. Unkomo, iqanda lelo lilani phakathi, ithiwa yini instrument oyiphetheyo?
Ele toy shaker.
Toy shaker.
So liqanda le ostrich ngalifaka amatshe phakathi ngathi sikhiphe sound.
Hayi yenzwane likwaziyo matsha hakithi.
Zabila wena. Zabile khaya. Zabila wena. Zabile khaya. Zabila wena. Zabile khaya. Uya bizweka. Zabila wena. Zabile khaya. Zabila wena. Zabile khaya.
Dance me cansos kuma mazwe onke we mali zobona pi
Yeah, amaphimbo amnandi kakhulu lawo sevile. Yeah, abalaleli bengafuna ukuba wazi ukuthi kanti vele insingizi ngobani livela ngapi?
Insingizi leqembu elasungulwa ngomnyaka ka-1987 esobuka secondary school kobulawayo. Saqala kwi-project yesikolo ngokuya kwesikhathi sesicabanga ukuthi siqhubekele phambili sikwenze ube umsebenzi. Thina sibathathu sisebenza sonke khathesi okweminyaka engu-23. Siphuma edolobheni lakobulawayo njalo sisebenza ukucula lokujabulisa abantu emazweni wonke nje emagumbini amanomhlaba.
Aba uyakhumbula kudala lalingani libaningi?
Yeah.
Kwahamba njani?
Sasingu-6 ekuqaleni abanye basebecabanga ukuthi belandele eminye imisebenzi etshiyeneyo ngoba ukucula kufuna ukubekezela ikakhulu nxa usesekuqaliseni kunganawo wahlangane kuhle kumbe nxa ulemule. So thina sebathathu ukuthi sabekezela saqhubekela phambili ngoba kuyinto esegazini njalo kuyinto ebesifuna siyenze kuze kube
phakathi.
I-performance yenu lamhlanje ntambama liperforma e-Kennedy Center kuyahamba njani kahle kahle? Namhlanje ntambama sise-Kennedy Center e-Millennium Stage ukusithakazelela i-100 years JFK. Kuzabe kuleqembu elivela eChicago abazaphefoma ekuqaleni then sokuphefoma thina. And then ngomgqibelo sise East Street Baptist Church njalo futhi isem umkhosi lokho kuyisem okuthakazelela uJFK. Ngesonto siyabuyela futhi Kennedy Center. Lamanye amaqembu wonke avele endaweni ezitshiyeneyo. Kulamaqembu avele India, kulamaqembu avele Bulgaria, kulamaqembu avela
isikhathi sesidliwe ngumangoyo khonapho umkhaya. Asiyigqibeni ngoshosheloza majaha kithi.
Akuthi sho sholoza yelele uwe Otitimela Sipele Zimba Ui Shosholoza Ulezontaba Timela Sipele Zimba Shosholoza Shosholoza Ulezontaba Timela Sipele Zimba Uyabalela
kulezontaba sinela sivele zimba
awuboni ke kwamnandi kwanjalo esikhathiswe sibe lo mkhawu. Sibonge kakhulu kakhulu insingizi leyo balaleli igqibe uhlelo igama uChris Gande lilale
lo ntungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.